zvinyuko zvedu zvirikubatanidza zvinhu zvese zvirikukonzeresa kuti maelections atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzei, dzinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo, kana report akaita sana report achingobudi achirerekera kune mamwe mapato zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingateererwi. Voters Roll izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro ndenyaya dzati kusimudza nyunyuto dzirimo mukati mevana vezimbabwe, nyunyuto dzirikubva kuvadzidzi kugara rinotungamira inini. Vadzidzi vari kufara nemaoperatera ari kuita Zimbabwe Electoral Commission, nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi, zvine zvinhu zvatisingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekuleta paindaneti tinoona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti iye vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tirikutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mubhedha iroro.
Tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa11 March kusvika musi wa21 March. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinototosumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muna January chaimo, nekuti tine vechidiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nekudaro iyi time iyi ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota, asi tinongokwirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz